icho kwadi takapinda mudare nemusoro mugovera nevarume vaviri ava makomborero ari zvishe naAlan Moyo vechidiki vari mubato rinopikisa reMDC vakasunga vachinzi ivo vakataridzira pamwe chete nerudhende revechidiki muHarare nomusi wa19 kukadzi vaine chinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Zvichakadaro vamuchuchisi vakanga vachiti ivo vaviri ava vafanira kutongwa vachibva kunze, vanofanirwa kutongwa vachibva muchizarira nekuti vakaregedzwa vanonokonzeresa imwe mhirizhonga kana kuti vanogona kushayiswa zvekare kumataredzi mhosva vatiza. Zvinova zvinhu zvatisina kuwirirana nazvo. Tinofara kuti dare redzimhosva nhasi rawirirana nesu, nekudaro dare rabva ravasunungura zvikanzi ngavaende zvaukumba mushure mekunge vabhadhara mari inokwana kuita iyo 1000 RTGS. Vakazonzi ivo vagare papero yavakapa, zvekare vasawanikwa vachavhiringidza kana vafakasi vachazouya kuzotaura nezvenyaya iyi. Ndo zvaitika nhasi kumataredzi mhosva paHarare Criminal Magistrate Court.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare zvakare?
Tiri kudzoka musi wa9 kurume iro mukati megore rino iri.
Ivo vaviri ava vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa senyaya isina maturo, nyaya isina umbowo, nokuti kana vhidhiyo racho riri kutaurwa navamuchuchisi kuti vanoonekwa vachipara mhosva, ndakariongororawo ini ndikaonawo zveshuwa kuti hapana mhosva iri kuparwa. Rinongovo vhidhiyo revanhu vari kufamba mugwagwa, vanhu vari kufamba vachiimba vachitaridza kunyunyuta kwavo, zvinova zvisiri kunze kwemutemo. Bumbiro redu renyika ino yeZimbabwe rinozvibvumira.
Tichiona kuti mazuva apera aya vakawanda vanhu vanga vachisungwa vachimiswa pamberi pematare nenyaya dzine chekuita nekuda kubvisa hurumende, imiwo semagweta anorwira kodzero dzevanhu munoti nehuwanduhu?
Tiri kututsumwa nenyaya dzakadaro zviri kutaridza kuti avo vanoita zvemutemo, vanochengetedza mutemo watingati mapurisa edu, havasi kuferefeta nyaya idzi vasati vasunga vanhu. Zvinova zvunhu zvatingati vari kuchikora mutemo, nekuti pamutemo vanofanirwa kutanga vaferefeta voona kuti munhu ane mhosva ndeupi, anganzi akapara mhosva ndeupi vasati vamusunga. Panyaya iyo yevarume vaviri yamakomborero aruzivishe naAlan Moyo, ndingangode kuti muzive kuti vakasungwa vari 34, asi vamwe vese vakazorogedzwa mushure mekunge vatadza mapurisa kana kuziva mazita evanhu ivavo vakanga vasunga. Inova nyaya inofiririsa. Mapurisa aakungosunga munhu wese zvake ari kufamba, kunyange asina kupara mhosva, kunyange asina chaaita.